Ndinotenda gwaro ranyorwa nasecretary for administration vezanupia Dr Obert Mpofu maringe nezambia neutungamiri hwava Hichilema Hakainde runobva pakuti munofunga munotendera vhiki rino kune runyorwa rwakanyorwa kubepa nhau renews day richireva nhema yatingati fake news richitaura iro kuti vahakaime Hachilema vanova mutungamiri wekuzambia achangogadzwa vakatsutsumwa vachiti musangano wezanupiefu uri kuvatukirira toverenga nyaya yacho hatina kuona zvakaita seizvozvo
ndiani ainzi akataura mashoko yambepa iri
mupepa maitokoti wavo mwana wechidoko watisati aziva kuti danho rake ndiani mubato reupnd rekuzambia anonzi Joseph Kalimbwe ndiye waitaura mashoko iwayo asi bepa rakabva raita deliberate misinterpret kwakunyora kuti ndipurezidendi wekuzambia adaro vachizviita nenzira yekuspreada fake news mashoko iwayo haana kutibata zvakanaka haanazvekubata mhuri yekuzambia zvakanaka nokuti anga ari mashoko ekunyepera vahakainde Hichilema kuti vatsutsungwa pamusoro pezimbabwe ivo vasina kudaro ndokusaka vamupofu vakazonyora tsamba kuti ayo vanhu ngavazvizive bato rezanup f harinei nenyaya dzinoitika kuzambia harisi basa renyika yezimbabwe nemusangano wedu wezanup f kuona kuti ndiani wapinda muutungamiri kuzambia kana kuti ndiani abuda nokuda pekuti kubva pakapinda vakaunda nerevolutionary party yaivako yeunip payakabuda masimba kwakapinda mapato nevatungamiri vakawanda wanda vachibva kumaopposition
ndevapapa mungapa muenzaniso wemaidyidzana sei
kubva kuna na vachiluba kubva kuna na vanlevhi mwanawasa kubva kuna na vamichael sata kubva kuna na rupia banda kubva kuna na guy scott vese ava kusvika pari zvino patava pana Hichilema Hakainde hapana mutungamiri wezambia asina kumbodyidzana kana kuva noukama hwakavandudzika uye hwakanaka nenyika yezimbabwe saka naizvozvo haungazochinji nekuda kwekuti vahakainde Hichilema ndova vapinda mumasimba asi zvetatichiona kuti vamapepanhau navamwe patwitter vanofarisa vanga vachizamba to drive a wedge between president Hichilema Hakainde and his counterpart our president comrade ED Mnangagwa
asi hapana here ropa rakaipa pavaviri apa nekuti kana mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba vakambonyorawo mashoko patwitter apa anoita sekuti anenge aishora muutungamiri wenyika yezambia
must be very thankful the leadership is matured at their level they have not exchanged any words mutungamiriri wedu akaenda kuzambia akanovakorokotedza sokudanwa kwaanga aitwa semadanwa akaitwa vamwe vatungamiriri vedzinyika dzepasi rino naizvozvo hationi paine chikonzero chekuti the good will that was shown by our presidents be subjected to unnecessary ridicule nevanhu vanenge vachireva nhema saka ndoo mashoko atsinhirwa navamupofu mugwaro ravo ravanyora kuti zimbabwe nezambia will always walk side by side as we seek to extricate our people from the challenges of the day towards our collective visions as two republics isu kuno takanangana nevision 2030 yavamunangagwa hapana kupokana hapana kusatyidzana zvakanaka pane kuwirirana kwagara kuripo between zambia and zimbabwe and kuwirirana ikoko can never be wished away so vose vari kunyora mashoko ekunyepa vachiisa mashoko mukanwa mavahichilema vachiisa mashoko mukati mezanup f iko kusina mashoko akaida saizvozvo vachanyara mukupera kwezuva
sei muchidaro
nekuda kwokuti hukama pakati penyika dzedu haugoni kuchinja tinozviziva kune veopposition vakamhanyawo vachiendawo ikoko kuzambia kuinauguration ndo vari kufamba vachitaura mashoko ekuti vakabatsira vahichilema kuhwina maelections ndo vari kufamba vachitaura kuti ndo vakanyora strategy yekuhwina kwavo kwakaita maelections zvinhu zvinonyadzisa nekuti zambia is a sovereign republic hakuna munhu wekune imwe nyika yekunze angaudza mazambians what kind of a president they want they voted as one they won the election as one and now they are in government as one and that's what we wish of them from Zimbabwe and ZANU PF we do not have any ill feelings